Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda weZANU PF, munyoro anoona nezvemari uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU PF vaPatrick Chinamasa vati bato ravo harisi kufara nekupwanyurwa kuri kuitwa vanhu dzimba dzavo mushure mekunge dzimba idzi dzavakwa zvisiri pamutemo. Vati nekuda kwekuti vanhu vanofanira kugara mudzimba dzavo vasina kubatira hura mumaoko, bato ravo raona zvakakodzera kuti rumbe komiti ichange ichiongorora kuti vanhu havasi kugariswa munzvimbo dzisingabvumirwe here, uye komiti iyi ichange ichitungamirirwa navaObert Mpofu. Mashoko avaChinamasa aya atsinhirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi, avo vati komiti iyi ichange ichisanganisira gurukota rinoona nezvedzimba vaDaniel Garwe, gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo, pamwe nemakurukota anoona nezvinoitika mumatunhu zvichienderana nekuti idunhu ripi rinenge riine dambudziko.
Komiti yebasa rayo richange riri rokuongorora kuti ngatiregei kuita tsika yokuti tinotarisa vanhu vachivaka panzvimbo dzisakakodzera kuti dzivakwe, tomirira makore matatu mana dzimba dzavakwa tozouya topasa. Zvinhu zvinenge zvisina kunaka, hazvisi zvinhu zvinotenderwa nemusangano, nokuti sokuziva kwamunoita musangano wakataura kuti hautenderi kupuswa kwedzimba dzinenge dzakavakirwa munhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka komiti basa rayo nderekuona kuti pasati pavakwa, panenge potanga kuita zvinhu zvinenge zvichida kuitwa zvinoratidza kuti vanhu varida kuvaka, mungava mumatoro, mumapani, kana mujinga memugwagwa, kana pasi pemagetsi, kana kuti panzvimbo dzisakatenderwa kuti dzinge dzichivakwa, vanoudziwa nenguva yekukasira. Pasingatori nguva yakareba, vanhu vaya vavaka voziva voputswa. Zvinhu zvine zvisina kunaka. Uyezve zvaonekwa kuti Ministry of Local Government and Public Works neMinistry of National Housing and Social Amenities nemaprovincial ministers neMinistry of Justice vanoshanda vose, vanofanira kuramba vachishanda vose nokudyidzana panyaya yokugadzirisa kugoyiwa kwamatunhu munyaya dzehousing nenyaya dzedevelopment, kuti pasazoita sekunge pane mukarirano pakati pavo, kana pasazoita sekunge hapane kakusanzwisana kanenge karipo. Ndo zvakanakira komiti kuti inge iri yokuti vange vachisheya mazano kuti vofamba sei kuti pasazoita matambudziko kumberi.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo vati zvaitwa neZANU PF izvi zvinoratidza kuti bato iri rave kuda kupindira mafambisirwo anoitwa basa nemakanzuru, vachiti makanzuro anofanira kushanda akazvimirira.
Nyika inofanira kunge yakuita zvedevolution, kupa masimba kumaprovinces, kumadistricts, kuti vaite madecisions maringe nebudiriro nekuti vanhu vogara sei, vanhu vorarama sei kunzvimbo kwavari, nyaya dzezvoupfumi dziri kunzvimbo kwavo dzofambiswa sei kuti nyika yavo kana kuti nzvimbo yavo ibudirire zvakanaka. Ndo zvatinofanira kunge takuita, nekuti ndozvotaura bumbiro remutemo. Izvo kuti masimba anounganidzwa panzvimbo imwe chete zvinonyakukonzereswa kana muchinyanyatsoongorora kuti ZANU PF yakaruza maelections kumatowns kwakawanda, ZANU PF yakarambwa nevanhu kumalocal authorities kwakawanda, nekuti vanoziva kuti ZANU PF ibato risina zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvekuda kukwana kuzvikwanisa-kwanisa zvisina tsarukano, zvisiri pamutemo, zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvisikafambisi basa zvakanaka. Izvozvi mvonga mupopoto yatiri kuona munomo munyika, kumademolitions zvese zvakawanda, maland barons zvese, zvinhu zvese zvakakreatwa neZANU PF nenyaya yekuti ZANU PF inoda kuramba yakabatirira masimba isikapi masimba iwavo kana mvumo idzodzo dzekuti zviitwe nevari palevhel yacho iyo kumaprovinces nekumadistricts basa rifambe zvakanaka. Kakomiti kavo kavaisaka hakana kana tsarukano.
VaChinamasa vakurudzira kuti mapurisa asunge vose vari kuita chikoronyera vachitengesa mastendi zvisiri pamutemo vashandisa zita reZANU PF, kusanganisira nhengo yeboka revechidiki mubato ravo vaRoger Pote, avo vakatengesera vanhu mastendi kuMelfort, vanhu avo vakazopwanyirwa mastendi avo. VaChinamasa vati hurumende haifaniri kumirira kuti vanhu vavake pasingabvumidzwe yozopwanyira vanhu dzimba dzavo mushure mekurasikirwa nemari yavo vachivaka dzimba idzi. VaChinamasa vati vose vakapwanyirwa dzimba dzavo kuMelfort vachaonekwa kuti voitwa sei vachishanda pamwe chete nekanzuru yeGoromonzi. Vatiwo avo vakavaka munzvimbo dzine varidzi vadzo dzisiri dzehurumende vanofanira kuripa varidzi venzvimbo idzi hurumende kuburikidza nebazi rezvematunhu nemakanzuru yowana kugadzirisa mapepa kuti nzvimbo idzi dzinge dzichicherechedzwa pamutemo. VaChinamasa vati vaudza vagarwe kuti bazi ravo harikwanise kuita kuti vanhu vagere munzvimbo dzina mapepa vawane mapepa kana vasiri kushanda nebazi rinoona nezvematunhu.
Kanzu izvayakaita zvazvisina kudini, kushata. Because uyu munhu anga ari kuita defy court council who are the owners of the land. I must also say here, Goromonzi Rural District Council we have established are the owners of Melford Farm. They were given to it by the Ministry of Local Government way back many years ago. So they were the owners. But uyu poto uyu akandoenda land isiri yake hana kana nepepa kana nerimwe wototanga kutotengesa land iyo. So zvakaitwa nekanzo ini ndinoona zvazvisina kushata kuti asto wastope yani poti. But wazotaurwa kuti aiwa musaputse umba dzawakwa dzakanaka kudari ungadai wakaregeroka.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nezvivakwa zvavo kusanganisira dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo pachirongwa chiri kuitwa nehurumende chekupwanywa zvivakwa ichitiri kuchenesa nyika. Musangano uyu wapindwawo navaJulai Moyo, munyoranwana nezvekufambiswa kumabasa muzanu PF Obert Mpofu, vaGarwe, amai Stembiso Nyoni, avo vanoona nezvemabhizimusi madiki, dzimwe nhengo dzepolitibhiro yezanu PF dzinosanganisira vaSidney Sekeramai navaDavid Parirenyatwa, pamwe negurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland East, amai Apollonia Munzverengi uye vekanzuru yeGoromonzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.